madhidhata yangu kutanga tuli wana wadiki wati chikura tuli kumaruti kwa taimbo gazira wema kalo ni mafuta ya taimbo magazira chidi chifuza mombi chidi kumaruti kwa tijiri kumusha kutara dara tuli wadiki asi rekodi ndaka futango 2018 ndipa kutanga kukazira wati albumu yangu
we muri wano zutambira sayi kuti mchinda ndiwe magitari wa
tijiri wadiku nuzo kuma 90 something it was early 90s 2000 It was a period of two Imbo wife and his sister Kuan, right? I think Imba Kunukuna Kura, Saka, Nilia, Kuwa, associated between Chiron, the Saka, the English abstract, my negative, Kuwa, my parents, Kanakona, and writers, my guitar, so it was a big challenge.
Veru Shinji, when we tambira same in Manzi, Amunoroa.
Van Wargra, the Tambira music, my shows are tripped, is a tattoo, a new one, and my shows, Takanuka, same time, Kanok, the music, the lyrics, who created. Mchana is being a new one, got serious. He goes out to Kuru, so we didn't do it out to one ready. I also understand the music. Yeah, because I'm sorry, it's a Kanya and one of my friends is like a fancy art.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Isu challenge atina ende sponsorship, atina sponsorship. Zvinhu zvese ndinoita ndega nemapendi members angu. Tinotomhanya kuti akamashozi. Tiwo mashozi vatoenda sei, saka dzinguva tinototaenda kumashozi nokuda kuti mari panenge pasina. Zvifambisi zvekutende kumashozi tiye tinayo ida kuwedzerwawo kuti nyatsoita zvakanaka. Saka mungozva music mazuva ano mari.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko andinawo. I'm going to go to the next one. Then tine wanga wa Facebook Dr. Steve and Mangiza Clan Band by YouTube and this was Dr. Steve and Mangiza Clan Band to my end of the head.
Was a Friday tombo rola kamichete nondi meta.
Wepauri papa unezi no kunese Inipaniri papa ndinezi no ndinese Inipaniri papa ndinezi no ndinese Uyopari papo anezi no munese Uyopari papo anezi no munese Ipani papa ni nesi no munete. Chakusha misaki, kopa nesi nondinete. Chakuteke sati, kopa nesi nondinete.